tino urombo zvikuru nokushaya kwaita vaMandela nokuti vaMandela mutungamiri vakarwira rusununguko rweSouth Africa akapedza makore gumi namasere ari mutorongo achizobuda achizogadzira constitution yavo nokuita maelection na1994 vakahwina vakaita mukuru wenyika yeSouth Africa vachizobva vaita varitire. Saka munhu anokudzwa zvikuru tino urombo nezvaitika kuSouth Africa.